Mukuru weUSAID muZimbabwe Amaijenin Davis vaudza vatori venhau kuti mari iyi ichabatsira mhuri zviuru mazana makumi maviri nematatu kana kuti 230,000 munzvimbo dzinoti Mwenezi, Mangwe, Chivi neBuyera kutanga mwedzi uno kusvika muna Kurume.
Very happy to be with you to announce $11.27 million to the World Food Program's Lean Assistance Portfolio.
Ndinofara kunge ndichizivisa kuti tiri kupa rubatsiro rwe $11.27 million ku World Food Program runova rubatsiro riri kubva kuAmerica.
Komiti yemubatanidzwa wehurumende nemasangano akazvimirira oga yeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ZIMVAC inoti mumwedzi mitatu yekutanga kwegore zvikamu makumi maviri nematanhatu kana kuti 26% vari kumaruwa vanoda kubatsirwa nechikafu chinodarika matani zana rezviuru kana kuti 100,000 metric tons. Vanhu vachada rubatsiro mugore rino vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million. Izvi zviri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino. Vachitaurawo pachitiko chanhasi, mumiriri weWFP muZimbabwe Amai Francisca Edelman vanoti chinangwa chavo ndechekuona kuti hapana munhu achafa nenzara gore rino.
The assistance we are acknowledging today, which includes cereals, pulses and fortified vegetable oil, is an important contribution to help the most vulnerable people in rural areas.
Rubatsiro rwatiri kupa runosanganisira chibage, mapfunde nemafuta, rinobatsira mhuri dzine nzara kuti dzive nechikafu chakanaka.
WFP inotiwo ichashanda nevanhu kumaruwa kuona kuti upenyu hwavo hunoita zviri nani munguva yenzara kuburikidza nekuchera zviborani, madiridziro uye mbeu dzinokwanisa kukura kana kuine mvura shoma. Kusvika pari zvino, USAID yapa Zimbabwe mari inodarika mamiriyoni makumi maviri nemana kana kuti $24.3 million. Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu vaJulai Moyo vakatozivisa kuti vachashanda neWFP kubatsira vasina zvekudya kutanga nevakanyanya kuomerwa nezvinhu. Hurumende inoti ichabatsira matunhu makumi mashanu nematanhatu ukuwo WFP ichibatsira matunhu mana.
Isu sehurumende tichabetsera madistricts 56 asi mari pamamwe madistrict 4 atakatenderana nava vanotibatsira veWorld Food Program. Vachibatsirwa namamwe madonors avo.
Matunhu akanyanya kutarisana nenzara iMatabeleland North, Mashonaland Central neMasvingo. Nzvimbo dzine dambudziko rakakurisa iBinga, Kariba, Mount Darwin, Umkuza neMangwe. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vadzoka kuzororo ravo repagore vachibva vatambidzwa chipo chematani makumi matatu echibage nerumwe rubatsiro nekambani yeN Richards. Chikafu ichi chichapiwa varombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.